Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitete yura tiri mu Washington DC Ningani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kamara zokare manera nasi kumuswe China kunyana 24/2020. Makatevera ku Studio 7 nepenyere inyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamuri kuyana ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 vakanga vasvika pamazana maviri nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 227 zvichitevera kufa kwemunhu umwe chete nezuro wakare.
Kunyengezvo anga achitongwa achibva panze akapuwa mari yechibatizo zvaarivhiiswa izvozvo zvadzoserwa mumashure zvakutoreva kuti pari zvinezvi amusungwa amusungwa zvakare
mumiriri weHarare West muparamende Muzvare Joana Mamombe vanokandwa mujeri zvakare dare richiti vaongororwe pfungwa dzavo vakavharirwa veruzhinji wechema chema nekukwidzwa kwaitwa magetsi nezvikamu makumi mashanu kubva muzana mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa votarisirwa kutaura nhasi manheru paurongwa hweunited nations general assembly iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vevanhu vafa nechirwere checovid-19 vakanga vasvika pamazana maviri nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 227 zvichitevera kufa kwemunhu umwe chete nezuro wakare uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 vakanga vasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe nemakumi maviri nevashanu kana kuti 7725 zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevana nechirwere ichi nezuro wakare vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika vanhu vakanga vapona kubva kucovid-19 kusvika nezuro vanonzi vakanga vasvika pazviuru zvitanhatu nevanomwe kana kuti 6007 zvichitevera kupora kwevanhu makumi maviri nevasere izvi zvakasiya vanhu chiuru nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 1491 vachiri kurwara imwe nyanzvi mune zveutano inoti kuderera kweuwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere checovid-19 munyika pamwe nevari kufa nacho chinhu chakanaka chose asi izvi hazvifanirwe kuita kuti vanhu vavarayirwe vokanganwa kuzvichengetedza dr Matthew Nyashano vanodzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain vanotiwo urongwa hwesouth africa hwekuvhura miganho yayo hwakanakira vana vezimbabwe vagara vachipinda munyika iyi kunoita mabhindauko akasiyana-siyana asi vanhu vanofanirwa kurangarira kuti nyika iyi ndiyo ine vanhu vakawandisa muafrica yose vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi nekudaro vanhu vanofanira kuzvichengetedza ngatinzwei hurukuro yataita navo
zvinhu zvakanaka zvikuru kuti Zimbabwe nesouth africa dzitange kufambidzana pamwe chete nekudyidzana zvikuru sei tinoziva kuti ikonomi yezimbabwe yakudependa neyatinoti informal sector asi zvinhu zvese izvi zvichiitika mukudaro ngatiregerei kukanganwa kuti kune chirwere checovid-19 uyezve ngatiregerei kukanganwa kuti kusouth africa nemamiriro akaita upfumi hwavo kunosangana vanhu vanobva kumativi mana enyika vachiuya kuzoita bhizinesi musouth africa naizvozvo tinoti south africa inogona kunge iya inonzi epicenda yecovid-19 muafrica
saka maatanho acho anofanira kutorwa dr Nyashano kudzivirira dambudziko ramasimudza iri
kana vanhu vachibva kusouth africa vanofanira kunge vachitestwa kuonekwa kuti vanhu ava havana chirwere checovid-19 here uyezve gavhumendi inofanira kunge yakuita matest akawanda nikuona kuti vanhu vese vari kupinda ngavatestwe. Parehere kuti vanhu vanopinda vakubunyikidzwa vakunosvika vachiunganidzwa vachipanana zvirwere kwavakaungana ikoko. Aiwa, ndonguva yekutare yekugadzirira kutesta vanhu vachikwanisa kunge vachienda vachiona kuti vane chirwere ndevapi vachiisolatwa.
Kudzimwe nyika dziri kubatawo sei chirwere checovid-19 ichichiona kuti mune dzimwe nyika chiri kunzi chiri kuderera, mune dzimwe nyika chiri kusimuka.
Zviri kuitika mune dzimwe nyika dzakaita sana Britain, Germany, America, vana France. Zviri kuratidza kuti nyika dzese idzi dziri kutoita kuti dzisimbise kutesta vanhu pamwe chete nekuita yenonzi self-isolation. Nekuti chirwere checovid-19 chiri kuratidza kuti chiri kuenderera mberi uye zvavanhu vakubatwa vakawanda. Naizvozvo isusu muZimbabwe ngatiregei kuzvinyengedza nematesti atiri kuita tofunga kuti chirwere ichi chaenda. Hatisi kugara tiri muisolation munyika pano pasi.
Ava vanga vari Dr. Matthew Nyashanu vachitaura vari parunhare vari kuBritain neStudio 7. Mumiriri weHarare West muParamende muzvare Johana Mamombe vakandwa zvakare mujeri. Umu vachange vari vachiongororwa nemadhokotera kuti pfungwa dzavo dziri kutora zvakanaka here mushure mekumbotadza kwavakaita kuenda kudare vachiti havasi kuzwa zvakanaka. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare raMajor Street, amai Bianca Makwande, vatura mutongo wekuti muzvare Mamombe, avo vakatarisa nemhosva yekunzi ivo nedzimwe nhengo mbiri dzeMDC Alliance, dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova, vakanyepa kuti vakapambwa vakatotywa muna Chivabvu, vaende kujeri kwemasvondo maviri, vachimirira kuti vaongororwe nana Chiremba vakazvimirira vaviri, kuti vanokodzera here kuti vatongwe zvichitevera kurwara kwavanoti vari kuita. Svondo rapera, dare rakapa gwaro rekuti muzvare Mamombe vasungwe mushure mekumbotadza kwavakaita kuuya kudare pavakange vanzi vadzoke kuti nyaya yavo ienderere mberi mudare, asi gwaro iri rakazokanzurwa muzuva raitevera ivo muzvare Mamombe naChiremba wavo pavakapa huchapupu hwekuti ivo muzvare Mamombe havasi kunzwa zvakanaka. Muchichisi wenyaya iyi vaMichael Reza vakazodzoka zvakare kudare nechikumbiro chekuti pave nanaChiremba vaviri vanoongorora muzvare Mamombe kuti vari kurwara here zvechokwadi kana kuti manyepo avari kutaura. Nhasi amai Makwande vati harisi basa rematare kutaura kuti munhu ari kurwara here kana kuti kwete. Saka nokudaro vati muzvare Mamombe vanogara kujeri vakamirira kuti vazoongororwa nanaChiremba vaviri vachazounza magwaro ezvavanenge vawana kudare. Rimwe remagweta muzvare Mamombe vaAlec Mchade hama vatsinhira kuti izvi ndizvo zvaitika mudare. VaMchade hama vati mutongo watorwa nedare uyu unotyora kodzero dzamuzvare Mamombe dzekuti varapwe nanaChiremba vavanoda. Saka nokudaro vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Saka zvazvinoreva izvozvo ndezvekuti nyange izvo anga achitongwa achibva panze akapuwa mari yechibatiso zvaariviswa izvozvo zvadzoserwa mumashure zvakutoreva kuti parizinezi amusungwa zvakare haachakwanisi kuuya achifamba ega kana kurapwa nanaChiremba zvaanga achida sezvanga zvichiitika. Isusu takagara tichipikisana nazvo kuti zvaitaurwa nana muchichizi zvekuti andoongororwa nanaChiremba ari mukati kwaive nzira chete yekuti apinzwe mukati ndodaive donzvorawo chete chete. Saka tibvumirani nazvo zvachose. Saka tinoda kutotora matanho okuti tione kuti aburiswa zvakare here mutirongo nyaya yake irambe ichitongwa panze.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance unotungamirirwa navanelson Chamisa vaclifford Hlatwayo vashora mutongo wedare uyu vachiti zviri pachena kuti hurumende yezanupf iri kushungurudza muzvare Mamombe.
Munhu kana achinge arwara anoendeswa kuchipatara kwete kuendeswa kujeri. Muzvare Johana Mamombe pavaenda kukoti vanga vachitobva kuchipatara mushure mekunge madoctors avo akavachengeta ukoko vachivamonita vachivarapa kurwara kwavari kuita. Saka uku zvaakuitira iya zanupf ndo nyaya yatinotaura iyaya kuti makoti edu ari captured, masystems ese government ari captured. Saka uku kuda kurwadzisa kuda kuita zvinhu zvekuti muzvare Johana Mamombe nevamwe vave vari pakurwadziwa munozviziva kuti vari pakurwadziwa ukuku nenyaya yekuti vakapambwa.
Muzvare Mamombe, vanzi vazodzoka kudare musi wagumi guru 8 apo vareza vari kutarisira kuti Muzvare Mamombe vanenge vaongororwa nanachiremba ava. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, utungamiriri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti R2s wawanikwa husina nyaya pamhosva yawanga huchipomerwa yekunzi wakaratidzira pamahofisi ebazi rezvemari vakatakura bhokisi rinoiswa munhu akafa. Mutungamiriri weR2s vaobert masaraure vati havasi kuzodzokera kumashure nekurwira zvido zvevarayiridzi.
Zvatora nguva yakareba chaizvo tichiuya kumatare, vamwe vachibva kunana Masvingo, kunana Goke, kunana Lupani nekupi kuti vangotirira nyaya yanga isina maturo pachitambiswa maresources estate. Asi zvakadaro hatisi kuzodzokera kumashure.
Vanga vachipomerwa mhosva ava vanosanganisira vamasaraure, mutauri weR2s vanation Mudzitirwa nevamwe vavo vanoti vaGerald Davengwa, vaGodfrey Chanda, vaAndrew Munguri, Muzvare Tryphon Musokeri, vanorwira kodzero dzevanhu vaSimon Dhuri pamwe neGweta uye vari nhengo yebhodhi reR2s vaDouglas Coulter. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kutongwa kwemhosva iri kupomerwa kanzira weMDC Alliance vaGodfrey Kuraone pamwe nemurwiri wekodzero dzevanhu vaEfraim Mutombeni avanonzi vakanyomba mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kwatadza kutanga kechipiri vachuchisi vachiti havana kugadzirira zvakakwana. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutongi weDare Muzvare Patience Madondo vati kutonga kwenyaya iyi kuchatanga musi wa26 gumi guru gore rino sezvo mapepa emhosva yevaviri ava akapirwa muhofisi yemukuru wevachuchisi uyo anga asipo pabasa. Aka ndekechipiri hurumende itadza kuburitsa magwaro akakwana anopomerwa vaviri ava mhosva. Gweta revaviri ava vaMartin Muneri veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati vave kushungurudzwa nekuramba vachinzi vadzoke kuti nyaya izotanga kutongwa.
Saka nhasi vakapiwa neDare Mupapu vakapiwa mwedzi wose wekuti vange vagadzirira tidzoke nhasi tichienda kuDare. Bati tasvikako nhasi vairatidza futi kuti havana kugadzirira nekuti vatosvika vachikumbira kuti ayo vanodaima nguva yekuti vapostpone kesi iyoyo vagogona kutiseva nemastate paper sekuti tigadzirire defense outline yedu. Saka kesi yazonopostponewa futi ikaiswa musi wa26 October 2020 ndozuva ratanzi tichaita trial.
Nyaya iyi yakatadza kutongwa zvakare mwedzi wapera apo vachuchisi vakakumbira kuti vanoda mwedzi wekutsvaka mvumo kuvakuru vavo kuti nyaya iyi itange kutongwa. Vakuru aone navamutombeni avo vanova mukuru wemabasa musangano remasvingo for Research and Development kana kuti MacRad vari kupomerwa mhosva yekunyomba vaMunangagwa apo vakaudza vanhu vaive vakamirira mabhazi eZupco kuti vanhu vari kutambudzika munyika nepamusana pemutungamiriri wenyika aotoka hupfumi hwenyika. Vakuraone avo vanova zvemurongo wemisangano yevechidiki muMDCA vakasungwa muna Chikunguru vachipomerwa imwe mhosva yekunyomba vaMunangagwa pamwe nekuvhiringa kufamba kwedzimotikari mumigwagwa. Vakuraone vakanyimwa mukana wekubvisa mari yekubata chikwatiso kakawanda vakagara muusungwa kwema vamakumi mana nemaviri asi nyaya yekuti vakazivika kufamba kwedzimotikari kumashava kuburikidza nekuratidza kwavanonzi vakaita yakaraswa nemutongi weDare remadziti veMasvingo amai Patience Madondo avo vakati umbo hwakapiwa nehurumende hwekuroverera vakuraone hwainge husina kusimba. Dzimwe nyanzvi dzinorwira kodzero dzevanhu dzinoti hadzisi kufara nemaitiro ehurumende yekusunga vanhu isati yanyatsopedza kupereseta mhosva dzinenge dzichipomerwa vanhu ava. Dzinotiwo kushayikwa kwemapepa emhosva dziri kupomerwa vakuraone navamutombeni nepamusana pekuti mumwe mushando wehurumende haasi pabasa zvinhu zvinozvidza matare edzimhosva pamwe nekuburisa pachena kuti hurumende haina kurongeka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kwemahofisi evakuru vevachuchisi kuti sei vasina kusiya vapa vachuchisi venyaya iyi magwaro aya kana vaiziva kuti vanenge vasiri pabasa nhasi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti R2s yaburitsa gwaro rinoti pane vadzidzisi vescience 220 vakasiya basa gore rino vakaenda kunotsvaga maforo manyoro kune dzimwe nyika zvikuru kuMiddle East vachichema chema kuti zvinhu zvamira nemusoro munyika. Thomas Ripasi anotipa nyaya inotevera.
Baro iri iro rikudaidzwa kuti Education in Crisis Report rinoti kusabhadharwa zvakanaka kwevarairidzi kuri kuitawo kuti varairidzi vashaye simba rekuita basa ravo vamudzitirwa vati izvi zviri kudzosera dzidzo yemunyika kumashure zvakanyanya vamudzitirwa vakurudzirawo hurumende kuti igadzirise nyaya dzemihoro pamwe nekudzidzisa varairidzi vakawanda kumayunivhesiti kuitira kuti zvidzidzo zvesainzi munyika zvisarambe zvichisarira kumashure.
Saka iri ndo rimwe dambudziko rekuti hurumende inofanira kuti igadzirise ihori sevarairidzi mari inoita kuti vasaende kune dzimwe nyika, nekuti pari zvino tinotori neshortage yemavarairidzi emasainzisi kubvira kudhara.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vashanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe vagodfrey kanyenze vati vashandi havangarambe vakagarira guyosembwa vatiwo chinodikanwa ndechekuti hurumende iite nhaurirano nevashandi nevashandirwi kuitira kuti ikwanise kugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika.
Chimwe chete chinotiendesa mberi ndechekuti tigare pasi sevana vezimbabwe titarise kwatiri kubva tobvumirana nekwatiri kuda kuenda tuve nevhizheni imwe chete nekuda kwekwatiri kuenda. Iko zvino hatisati tasvika panzvimbo yakadaro, saka kana tisina kusvika panzvimbo yakadaro tinopedza nguva yakawanda tichingoita makakatanwa. Makakatanwa haatiendesi mberi.
Gurukota rinoona nezvevashandi vapowo mavhima vakaudza Studio 7 mazuva mashoma adarika kuti hurumende iri mubishi kuronga musangano wetripartite negotiating forum uyo unosangana hurumende, vashandi nevemabhizimusi kuti vazove nyaya dzemari dzemihoro pamwe nekuti upfumi hwenyika hungafambiswa sei. Zvichakadai mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezvedzidzo vataungana Blessing Ndoro vaudza Studio 7 parunhare kuti sehurumende vari kuronga kuti vatsvage vamwe varairidzi zviuru zvitanhatu zvichatsira vakasiya mabasa ava pamwe neavo vanenge vachiramwa mabasa vachiti vari kuda kuwedzerwa mari sezvo vachiti hurumende haina mari iri kudiwa nevarairidzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Sangano rinomirira kodzero dzevagari vekumasvingo remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA ranyorera kanzuro yemasvingo tsamba richiti imise chirongwa chekupa vanhu mvura kaviri pasvondo panguva iyo pasi rose riri kurwisana nedambudziko recovid-19. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Gweta remura advocate Philip Shumba vati vaendesa tsamba iyi kumahofisi ekanzuro vachiti chirongwa ichi chimiswe nekuti chinotyora kodzero dzevanhu uye chinokanganisa hondo yekudzivirirwa kwecovid-19 iyo inoda mvura yekuti vanhu vashandise mazuva ose.
Nyora tsamba tichizivisa kuti masvingo yaregedze chirongwa chavo chekuita water rationing nekuda kwekuti munguva ino yatiri tiri munguva yecovid-19 apo utsanana chiri chinhu chikurukuru chinoda kuti chitevedzewe. Nekuda kwaizvozvo mvura inodiwa nguva nenguva kuti vagari tikwanise kutevedzera utsanana, tikwanise kugeza maoko nguva nenguva kuti tisatapurirana chirwere cheCovid-19. Nekuda kwaizvozvo takumbira kuSuite of Masvingo ngavaite kuti mvura iwanikwe kumunhu nguva nenguva sezvo bumbiro remutemo wenyika richiti iro mvura kodzero inofanira kuwanikwa nemunhu nguva nenguva. Kachikumbiro ichi chatoinda tovako chasvika kumahofisi.
Vashumba vati kambiri katadza kuita sedza kumbirwa nevagari nechimbi chimbi vanoendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva epamusoro. Meya weguta remasvingo vakoreni Maboke vati havasati vaverenga tsamba iyi asi vanzwa kuti yasiyiwa nemagweta nekudaro havana chavangataura pari zvino. Vanhu vazhinji vave kuswera vari pamitese yekuchera mvura kuzvibhorani uko vamwe vanochera mvura mumatsima asina kuchengetedzwa zvakanaka. Dunhu remasvingo pari zvino rine vanhu 223 vakabatwa nechirwere cheCovid-19 uye vanhu vaviri vakarasikirwa neupenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vanhu vakawanda vanoti kukwidzwa kwemitengo wemagetsi nezvikamu 50 kubva muzana kwaitwa nekambani yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company kuchawedzera matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
mumwevanhu vapfungwa dzavo panyaya iyi muzvare mazipurutsate vatove ruzhinji vagara vari kutambura nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi munyika vachiti kukwidzwa kwemutengo wemagetsi kuchaita kuti kuneseka uku kuwedzere
zvagara hatisi kukwanisa kuafoda kutenga magetsi iko zvino akwidzwa panguva inoi tatisiri kumboshanda kunyanya tivaiita mibato yemaoko tinoiwaneyepiko nhai mari yacho yekuti tinobhadhara magetsi akwira kudai we can't afford magetsi acho ari kudhura iwo magetsi zvakare akutanga kutodzimwa zvinotirwadza sevagari nokuti zvinhu zvose zvava kudhura
kambani yemagetsi yazivisa kuti magetsi awedzera mutengo nezvikamu makumi mashanu kubva muzana mushure mekukwidzwa kwemutengo uku zvikamu gumi nezvishanu zvekutanga zvichange zvave kuita madhora gumi nemanomwe uye zvikamu mazana maviri zvinotevera zvichange zvave kuita madhora mazana maviri nemakumi mana nematatu zvikamu mazana matatu zvichange zvave kutengeswa ne 1323 Zimbabwean dollars sachigaro wesangano rewomen's coalition of zimbabwe mudunhu remidlands amai alice maqata vativo kukwidzwa kwemutengo kuchawedzera kutambura kweveruzhinji
kutaura chokwadi magetsi acho ave kudhura uye zvinogona kukonzerawo kukwira kwemutengo yezvimwe zvinhu zvakawanda vanhu vakawanda vagara vari kutotambura saka zvakadai zvinogona kutowedzera kutambura uku
taedza kunzwa kubva kumukuru wesangano reconsumer council of zimbabwe amai rosemary siyachitema asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwe sachigaro wesangano reaffirmative action group mudunhu rematokerland uye vari muongorori wezveupfumi akazvimirira ega vareginald shoko vati magetsi akakosha panyaya dzezveupfumi vakatiwo kunyange hazvo kungasavi kuda kwehurumende kuti izvi zviitike kukwira kwemutengo wemagetsi aya kunogonawo kukwidza mitengo yezvimwe zvinhu zvose
iyo zvese chinhu chakakosha pakugadzira zvinhu zvakawanda muekonomi nyange vanotengesa chinhu chakakosha kwavari saka kuti chakwira price yavo magetsi navo vachaisa iyoyo increase kumaprice emaproduct yavo zvichareva kuti mutengi zvichamukwadza nekukwira kuita magetsi
mukuru wesangano reconfederation of zimbabwe retailers vadanford mutashu vatsinyirwawo kuti kukwira kwemutengo wemagetsi kuchakonzera kukwira kwemutengo yezvimwe zvinhu
muchirundi ndiwo hatinoti macost drivers zviro zvinoita kuti panogadzirwa zvinhu zvigokonzeresa kuti zvinhu zvinoderera mutengo here kana kuti zvinogona kudzikira mutengo mukutarisa kwedu tiri kuti isisu hongu panogona kudaro pachitariswa kuti mutengo wemagetsi unogona kunge wanga wakaderera asi hazvigone kuti tozongomuka taakuti isusu taakukwidza nemuripo wezvikamu makumi mashanu kubva muzana paripo ripotyo zvinenge zvichida kuti zviterame
studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezesa panyaya iyi apo taenda panhepo asi mashoko avakaburisa padande mutande ravo retwitter nezuro munyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko vanik mangwana vakati mari yange ichitengeswa nayo magetsi yange iri pasi zvikuru zvekuti zvange zvichisiya kambani yezesa ichitatarika vachiti mutengo uyu wange uchifanirwa kukwidzwa kuitira kuti nyika igokwanisa kuramba ichiwana magetsi sezvo ichiwana mamwe acho kubva kunze kwenyika ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Israel iri kusimbaradza zvikuru nemusi wechishanu urongwa hwayo hwekudzivirira kupararira kwecovid-19 zvichitevera uwandu hwevanhu vari kubatwa nacho munyika iyi uwo unosvika zviuru zvinomwe pazuva uye munyika iyi mave nevanhu vanosvika mazana maviri ezviuru vabatwa nechirwere ichi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kutarisirwa manheru anhasi kutaura pamberi pegungano reunited nations general assembly bepanhau reherald rinoti vamunangagwa vachataura pavhidhiyo vari muharare uye vachabata nyaya yezvirango zvakatemerwa ivo nevamwe vatungamiri muhurumende yavo vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo vari kutarisirwawo kutaura nyaya yekurwisa chirwere checovid-19 icho charura pasi rose mukuziya nezvenyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadewa mavhinga Pamwena sachigaro wekomiti ya paramende inuna nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaidzi nesiparadza. Totanga kunzwa kubva kuna vaparadza.
Halo, waita hako Blessing. Nyaya iripo zvaunoziva kuti zvinezvi tane makore makumi maviri tine zvirango zvatakapiwa neAmerica. Zvirango zvisiri pamutemo nokuti hazvibvumirwe zvirango izvozvi neUnited Nations. Tinotenda zvikuru zvaitwa naPresident Ramaphosa nekuti vanozviona kuti Zimbabwe iri kukanganisirwa pane zviri kuitika izvi.
Pindurai tizwe vamazinga. Ramaphosa vari kuita wegonzo kuruma vachifuridzira nekuti tinoziva kuti nerimwe divi zvondizuro uno vakatuma nhume dzavo kuZimbabwe kuti dzitaure pachena kuti nyika yeZimbabwe iri munyatwa inoda kuti igadzirise nyaya dzekodzero dzevanhu, uyezve South Africa inokwanisa kubatsira pakuti Zimbabwe igadzirise zvekuremekedza kodzero zvekupedza huori nezvimwe.
Vaparadza hanzi chokwadi ndechekuti munyika mapindwa naPongwe.
Ndazvinzwa zvataura vamazinga, but dambudziko ravanaro vamazinga nevamwe vavo ndezvekuti vanenge vachinyepa kwavari ikoko, vachinyora zvekunyepa kuti Zimbabwe kune crisis, kune chii. Zvino chakanakira nyaya dzakadaro dzokunyepa dzinozongoonekwa manyepa, anongoonekwa kuti manyepa. Iye zvino zvavari kutaura zvekuti mutungamiri weSouth Africa akatuma nhume yese, ichokwadi akatuma nhume dzikauya. Chekutanga vakaona, asi hapana zvavakaona. Vakaona zvinhu zvese zvakamira zvakanaka muno Zimbabwe. Kana munhu apara mhosva dzake, apara mhosva dzake, anosungwa nemhosva dzaanenge apara. Ndobva ANC nekuti takarwa hondo tese, ndokubva vauya vakaita mutsangano wakanaka zvikuru nevamwe vavo muno. Ende vakaona kuti hakuna inga zvinongotaurwa kunzi crisis, hakuna zvakadaro. Nyaya iripo ndeyekungoti vana vamavhingavo nevamwe vavo vari kuzama kuti vashandise varungu kuti vabvise ZANU-PF mupawa. Ndo nyaya hombe iripo yavari kurwisa. Zvino vanenge vachinyepa chii zvazodai. Kana munhu wapara mhosva, wapara mhosva, unosungwa. Corruption yavari kutaura president ndo vandori pamberi kutoti corruption inofanirwa kubviswa. Iye zvino isu separamendi tasainirana yatinoti MOU nezaki neTransparency International kutoti tinotoda kutorwisa iyoyo nyaya yehuri. Saka tiri kuzviita izvozvo, ende president wakazvitanga. Saka hapana chavanotiudza ava. Ava vari kuita zveopposition, vari kuita zveopposition ndo vari kudya nevavengi, vachinyepera vavengi kuti muZimbabwe hamusi kugarika zvakanaka.
Vamazinga, petai chirongwa chedu. Hanzi muri kuita mbudzira mukana.
Huori haupedzwe nemuromo nekungotaura chete. Tinozviziva kuti vamunangagwa nevamwe vavo muhurumende vanogarotaura nyaya yehuori, asi hapana matanho anobatika anoonekwa ekupedza huori hwacho. Ndo dambudziko guru. Tinoziva kuti gurukota rezveutano Vaobhedhaya Moyo vakamiswa basa pamusoro penyaya dzehuori, asi ko chii chakazoitika? Vakasungwa here? Vakagara mutorongo here? Kwete. Ndo dambudziko ratinaro rekuti hakuna gwara rakajeka rekupedza huori riripo. Tinonzwa mafunga-funga ekuti chero mumba memukuru wenyika chaino chaino varimo vari kupomerwa nyaya dzehuori hwemhando yepamusoro-soro hwekutora nekumora mari yenyika zvisiri pamutemo. Hapana zvati zvaitwa panyaya idzodzo, zvinofanira kuti zvigadziriswe. Tochienda panyaya yekodzero nenyaya yekuti zvinhu zvakaita manyama amire nerongo mukati meZimbabwe. Hazvidi vachena vabva kure kana varaMaphosa nevamwe vanobva kure kuti tione kuti vanhu vari kutambudzika. Iko zvino vanhu vazhinji muZimbabwe havana chekudya. Hurumende haina zvairi kuita. Vashandi vehurumende chaivo, mari yavo haikwani chaivo kutenga kapu yenzungu. Zvakarewo vana mukoti vana chiremba havana zvikwanisiro. Zvese izvi matambudziko enyika angadai achigadzirwa nehurumende ine shungu nekusimudzira vanhu. Misangano yavanenge vachiita mizhinji ndeyekutsvaga kuti ndiani anoda kupidigura hurumende. Anova manyepo. Tinoziva kuti kubva Zimbabwe ichiwana kuzvitonga kuzere mugore ra1980 vanhu chete vakamukira hurumende, vakabisa hurumende yavaMugabe muna mbudzi wa2017 vaisanganisira Mauto vachiti vari kuita operation restore gasi yavo iyoyo. Asi ndopaunobva zvinzi isu vekodzero tisi tinoda kumukira hurumende. Kwete.
Vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAbunga vachitaura vari parunare kuBritain. Vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vachitaura vari parunare kuBritain. Manzwa zvakare kubva kuna tachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vakaenda nesparadza vachitaura vari parunare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Tanga tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@uanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.uanews.com. Ini ndiri Jonga Ndemire, Washington DC.